mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi matanhatu 1116. Ongororo yakaitwa neTransparency International inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine uori hwakanyanya pasi pose. Nezuro musi wechina, mando yeCOVID-19 inowanikwa muSouth Africa yakawanikwawo mune rimwe dunhu muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi matanhatu 1160, zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevasere 38 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi mana nevaviri 342 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana nemakumi mana 440. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe 179 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri 152 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana nevanomwe 107 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatanhatu 32,646. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvina zvine mazana mana ane gumi nevapfumbamwe 24,419. Rabudiswa nesangano reTransparency International rinozivisa nezveuori hwenyika dzepasi pose rinoratidza Zimbabwe ichingove panzvimbo chayakange iri muna 2019 muchikwata chedzimwe nyika dzinonzi dzine uori hwakanyanya pasi pose. Gwaro iri kana kuti 2020 Transparency International Index rinoti Zimbabwe yakawana zvibodzwa makumi maviri nezvina 24 kubva muzana, izvo zvaita kuti ive nyika yezana nemakumi mashanu nemanomwe 157 kubva munyika zana nemakumi masere 180. Muna 2019 Zimbabwe yakanga iri pachinzvimbo che-157, zvinoreva kuti hapana chachinja munyika maererano nenyaya dzeuori. Hurumende yakapamidzira makomishina muZimbabwe Anti-Corruption Commission ikapamidzira mari pamwe chete nekupamidzira masimba ekomishini iyi. Hurumende inoti iri kuita basa guru mukurwisa uori, ichiti iri kubudirira mukubata nekusunga vanoita zveuori. Nyika dzeDenmark neNew Zealand ndidzo dzinonzi dzakachena kupfuura dzimwe nyika dzese dzinonzi dzine uori hwakanyanya, dziri Sudan number 16, Somalia number 12 neSouth Sudan number 12. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti Zimbabwe iri panzvimbo inonyadzisa. Vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission haifanirwi kushanda iri pasi pehurumende sezvairi kuita pari zvino.
Gwaro rabuditswa neTransparency International pane maonero evanhu pamusoro peuori pasi rose inotaridza kuti nyika yeZimbabwe ine zvibodzwa zvishoma shoma makumi maviri nezvina kubva muzana, kureva kuti Zimbabwe imwe yenyika dziri kuonekwa sedzine uori hwakanyanyisisa pasi rose. Inyika iri kuonekwa sekuti hapana matanho akakwana ari kutorwa kuedza kupedza uori.
Zviri muongororo yeTransparency International, munobvumirana nazvo here vaMavhinga?
Izvi hazvishamisi, nekuti tinoonawo kuti pamwedzi mishoma yapfuura mumapepanhau nemunhepfenyuro manga muine nyaya dzakawanda dzeuori hwepamusoro chaihwo, kunyanyanyanya pakutengwa pezvikwanisiro kurwisa denda recovid-19. Pakaita nyaya dzeuori dzakawandisa muZimbabwe, asi hapana vanhu vakasungwa vakaendeswa pamberi pematare edzimhosva vakavharirwa kumatorongo pamusoro peuori hwavaipomerwa, kusanganisira makurukota enyika.
Chii chinofanirwa kuitwa kuti Zimbabwe ionekwewo senyika inorwisa uori?
Kusvika nyika yeZimbabwe yava kukwanisa kubata nyaya hombe dzeuori, ichisunga vanhu vanenge vachikonzera uori ichivaendesa kumajeri, icharamba ichionekwa sekuti inyika isine hanya nekupedza uori. Zimbabwe yanyadzisa pakuti divira iri kuenzaniswa nenyika dzakaita sana Sudan, vana Somalia nana Equatorial Guinea, uyezve Zimbabwe iri kukundwa nedzimwe nyika dzakaitawo sana Angola, Malawi, Zambia, Mozambique. Dai Zimbabwe yaitawo kuti kuve nemasangano akazvimiririra anorwisa nyaya yehuori munyika achipedza huori.
Asi vaMavhinga, hurumende inoti iri kurwisana nehuori zvakadzama.
Haisi pfungwa yakanaka kuti muhofisi yemukuru wenyika yava Munangagwa munge muri imo mune bandiko rinorwisa nyaya dzekupedza huori, nekuti zvinenge zvava kuita sekuti vari pedo nemutungamiri wenyika havabatwi nemujenya kana yasvika nguva yekurwisa uori.
Mungada kuona hurumende ichiita chii?
Panenge pachida kuti hofisi inorwisa uori inge yakamira iri yega, ichionekwa kuti zvechokwadi iri kuita basa nemazvo, kwete zvatanga tichiona muZimbabwe zvekuti vatori venhau vanga vachifumura uroi neuori muZimbabwe vakaita savahopo wechingono panze pekuchengetedzwa vanga vachisungwa ivo vachikandwa mutorongo pamusoro pekuti vafumura uori. Izvi hazvifani kuti zvinge zvichiitwa kana nyika ichida kupedza uori, nyanyei panguva yatiri iko zvino yekurwisa denda recovid-19, nekuti mari zhinji yenyika inotsakatika nekuburikidza neuori. Haioni kuti inofamba sei, vanhu vanoramba vachitambura iko zvino, vanhu vanenge vasingakwanisi kuwana mishonga kana nhomba yekudzivirira COVID-19 pamusoro pekuti mari iri kuenda kuhuori ichitsakatika isingakwanisi kubatsira mhuri yeZimbabwe iri kutambura.
Zimbabwe ingatora gwara ripi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Nyika yeZimbabwe yaigona kudzidza zvakawanda kune vavakidzani dzimwe nyika dziri kuitawo zviri nane pakurwisa uori, senyika yeBotswana ine zvibodzwa makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana. Botswana iri kuita chaizvo kurwisa uori munyika imomo. Nekudaro ndo imwe yenyika ingagona kubatsira kana kupanga mazano kuZimbabwe kuti vopedza nei dambudziko riri munyika reuori, uyezvewo kuti vanyanyise kuona kuti kumusoro kumahofisi makuru ndo kunofanira kuti kutange kupera uori zvichizodzika kuzasi, nekuti vaduku vakaona kuti zvechokwadi munhu anenge aita nharadada aita zveuori anosungwa, vanotyawo vachiremekedza mutemo. Asi pari zvino makurukota ari kupomerwa uori tinoona vachifamba vasina anovasunga, kana kuti vakasungwa havapedzi kana zuva rimwe chete vari mutorongo. Ndo dambudziko guru ratinaro muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinowira kodzero dzevanhu vade vaMavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa MDC Alliance rinoti kumbomiswa basa kwa Jacob Mafume sakanzura Ward 17 muHarare munongedzo wekuti hurumende iri kuda kuti muHarare musave nekugazikana kana kusafambiswa kwebasa zvakanaka. Izvi zvinotevera kumbomiswa basa kwava Mafume pamwe chete nemutevedzeri wavo uye vari kanzura weWard 25 vaLaxon Mukunguma pamwe nakanzura weWard 11 vaAntony Shingadea vachipomera mhosva dzine chekuita neuori. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vanoti zviri pachena kuti hurumende yeZANU-PF inoda kuti muguta guru renyika musave nekugadzikana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raamai Muswere sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaSvachayo.
Ivo veZANU vaita nanga-nanga nameya weHarare chavari kuda kuti muHarare musava mune kugadzikana kana kufamba kwebasa zvakanaka. Saka uku kungoendera mberi kwekuvictimiza kana kunangana nekuparadza kushanda zvakanaka kwemakanzura anotungamirwa neMDC Alliance. Saka izvezvi vaMafume vakatambira iyo tsamba yekunzi vasuspendwa apa vanga vapedza mazuva akati ane chitsama vari mujere. Saka ndozviripo havasi kuda kuti vaMafume vashande, havasi kuda kuti makanzura anotungamirwa neMDC Alliance ashande aite basa zvakanaka.
Zvikonzero zvipi zvanyorwa mutsamba iyo yekuhamisa kushanda?
Zvimwe zvacho ndo zvaitaurwa kumataredzi mhosva zvekuti vakapa pekugara vanhu zvinova zvisizvo zvavanokwanisa kunge vachitoita nekuti havana kana nekombyuta yekuti vanyorere munhu tsamba yekuti munhu anzi wapuwa tsamba. Munhu anopuwa land kana kupuwa pekugara mushure mukunge aita zviri pamutemo zvakanyorwa magwaro ekanzuro yeHarare kuti ndozvofanira kuitika. And zvazviitwi nemakanzura, makanzura vanoita inonzi policy formulation chete mumachambers kana kuti mavanogarira vaya vachiita musangano. Zvimwe zvekuchiita basa kuti rifambe sei zvinoitwa nevashandi vanonga vachitungamirwa natown clerk nemadirectors ekwakasiyana-siyana. Kana dziri nyaya dzedzimba director of housing vanova vanhekairo ndo vanga variko. Saka ndo vanenge vachiziva kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, maapplicants ari papi, mawaiting list and so forth. Saka zvipomerwa zvekuti ndezvekutsvaga mhosva pasina mhosva.
Saka ivo vaMafume vatambira sei kumiswa kwavo sakanzura uko?
Vashamisika zvikuru, vakashamara mushure mekunge vatora mazuva nechitsama vari mujere nemhosva yavasikanyatsoziva kuti zvakamifamba sei zviri kufamba sei. Vopedzazve vapuwa tsamba yekunzi vasuspendwa apa vanga vari muparendaini vachiedza kuda kudzivirira nyaya yavo yekuti vakasangana nevanhu vanga vane chirwere cheCOVID-19 pavanga vari muusungwa. So zvinokatyamadza kuti saka ivo vanga vatogadzirira kuti vachitanga basa, basa rifambe zvakanaka muHarare mushure kwenguva refu muHarare musina mutungamiriri anova meya. Saka zvino zvinotokatyamadza kuti unoti kuweZANU ava vanoda kuti vana veZimbabwe vararame zvakanaka here, vanoda kuti nyika iende kupishwa. Unoba unoona kuti tiri pamahwani senyika, tiri kutongwa nevanhu vasina zano chairo chairo rokufambisa nyika, vasina chido chekuti zvinhu zvifambire mberi zvakanaka. Saka zvinhu zvinotoratidza kuti tiri pakati kurwisa chirwere cheCOVID-19 kuti rakaita seHarare nevanhu vanopfuura miriyoni, vanhu vakawanda vanofanira kuti paito programu yakakwana. Munoziva kanzuru inotamba namba 9 panyaya yezveutano maguta nekuti inenge ine makiriniki ari kwese.
Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaisaina gwaro remutemo unobatsira vanhu vanenge varwara. vaBiden vari kuita izvi panguva iyo vazhinji vari kurasikirwa neinsurance yavo yehutano pamusoro pechirwere checovid-19 icho chakonzera kuvharwa kwamakambani mazhinji. VaBiden vaita izvi pazuva iro vakuru vezveutano mudunhu reSouth Carolina vazivisa kuti vawana munhu ane COVID-19 yemhando yekuSouth Africa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti mhando dzeCOVID-19 dzekuSouth Africa, United Kingdom neBrazil dzose dzasvika muAmerica zvinove zvinhu zvinotyisa zvikuru.
Mr. Hande, chanotaura ndechekuti hey, it's getting very close to home. Because this is the North Carolina, like South Carolina is just across the border. As long as people are able to travel, like if I'm back to South Africa, kuya kuno kwa America, kanavenda ku Europe, niya kutu wano, wano famba, zakanyanya, it means that kanapangweta munu, kwa South Africa, ane variant, ano kwa soko end up in America very easily in, you know, 18 hours. So it seems like variant ya South Africa yava muno mu America and chandirikunzwa ndechekuti vakabatwa vane variant vanhu vasina kutombofamba. Saka it means vakaiwana from other people. So we don't know the extent of the variant kuti ya parallel zvakadii muno mu America. It may not be much, but it's already here.
Takanzwa Dr. Fauci mazuva mashomanyana apfuura vachiratidza kuti mhando yekuSouth Africa iyi vanoizeza. Chii chinoita kuti mhando iyi ityise kudai, Dr. Ranga?
Chiri kuitika Mr. Wande ndechekuti maviruses aiyo COVID-19 iri kuita not mutations, yekuti inenge ichiita evolution kana kuchinja fomu yayo kuti ikwanise kuva more resistant. Saka chekuitika ndechekuti mavariants mamwe seku United Kingdom neku Brazil, it seems like ari amenable kana kuti akada kungofanana neyekutanga. Saka mavaccine aripo, they are just effective. YekuSouth Africa vaccine yeModerna yainzi iri effective, however it's not the same effectiveness. Saka chiri kuita kuti large scale yekuSouth Africa variant yekuSouth Africa ndeyekuti it seems like we may need another booster vaccine to be able to address it. And in terms of the difference ne the original one, ndeyekuti ino spread faster. Ma variants aya yeku UK, yeku Brazil, yeku South Africa, they seem to be spreading faster. But generally information suggests kuti it may not be causing more severe disease, although that's still being studied.
Mutsauko wamunoona pakati pehurumende yava Trump nehurumende yava Biden ndoupi?
Chandiri kuona Mr. Wandi chiri very major, chiri very critical. Ndechekuti vaBiden vanenge vari kutarisa dambudziko reCOVID-19 very seriously and vari kuitarisa sechirwere chinoaffecta the whole world. Saka approach yavaBiden ndeyekuti whatever we can do as the world, of course America leading, tikondeine kana tikwanise kudzivirira chirwere ichi. Saka zviri kuitika izvozvi zvinhu zvekuti matravel bans ayaya, they are being done in a surgical way, not on a political basis. So right now we know kuti kune matravel restrictions against Britain, against South Africa, where the variants are akawanda against Brazil. Saka vaBiden vanenge vari more systematic and vari kutevedzera mascientist recommendations. I think my few days ago takanzwa vaFauci vari kuti vava ne degree of relief kuti now he can give my recommendations. Vasiri kusvika kuti mapolitical leaders anokwanisa kuvaita vet the information yavari kushare. So ndozvimwe zvandinotarisira. Saka chandotarisira more information inenge iri kubva kuBiden administration, not just for America but for the whole world, to say how do we contain this together. Sezvatiri kuona tanga tiri kunetseka neSouth African variant, tiri kuti iri kuSouth Africa but now it's already in America and it's very likely it's in other parts of the world including United Kingdom, Zimbabwe and so forth. Saka it's an issue yekuti tofanira kuiaddressa tese the world over.
Abo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare ku North Carolina ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Financial Gazette rinoti zvichitevera kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19, hurumende iri kuronga kutenga mushonga wenhomba wekudzivirira chirwere ichi kana kuti vaccine yakawanda zvokubaya vanhu vaviri pavatatu vose munyika. Chronicle rinoti mumwe murume Divine Panache Maregere nomudzimai wake Wongai Nomata Chiminya vekuBedbridge vari muhusungwa mushure mokutumira chikwata chavo chepa WhatsApp mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashaya nechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vachamiswa mberi kwedare redzimhosva musi wa5 kurume. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kana iwe watopinda iwe kutora manotsi kubva kuna vaBiden because muchingopinda 2023 munofanira kuita mukangofamba nemufamba waBiden imomo tinoati nemi hatimbokusii sawara apa ndopataa kutopinda 2023 because zvese zviri kuitwa nezanu izvizvi kuvhaisa uku hakuna munhu anoita kuzvarwa kadai achida kuramba ari panzvimbo. My next door havabvumogara newe unobhaniwa muarea kuti no noizi hatikwanisi kugara newe saka izvi zvese izvizvi vana mangwana zvese zvari kuita izvizvi zvavo varege vakadaro nemukana wavo but watopera hapachina nguva. Saka tongokuti mbotaraiwo zviita vaBiden ndimi cheto watotarisa kuti muchaita zviita vaBiden mbozi zano chero ikaramba iripo haisi yakagona kuita zvaitwa navaBiden.
Masera sei hama dzangu, tinoda kukukwazisai manhero ezuva ranhasi uno vose vanoteerera Studio 7 iyo inotipa nhau dzakanaka dzinogutsa dzisiri dzemanyepo. Ndochiti mashoko andinoda kukwazisa hama dzangu dzese, rambai makateerera.
Seven mamukase vana mukoma Jonga vana mukoma Tanunoka vana mavelasi nevamwe vose kusanganisira vateereri, indiri nonzi Mr. Tingwe andiri pano papendo South Africa. Nyaya yangu ndoda kupindwa pamashoko akatangwa namisinakuru vamangwana ava comrade mangwana vezanupf vari kukumbira varegere musimbe kunge vakati pai madokta akauraya vanhu ngavaise purufu. Kana vasina pufu ngavaende kujeri. Takaona Jobs honorable Scala namukoma upoyo chinono vakaiswa chain dzemumakumbo nemumaoko vachinzi vakabisa mashoko emanyepo. Naivo mapurisa ngavaise ngendani dzemumakumbo nemumavoko kana nedzemumutsipa chaiko because mashoko avakataura anonyadzisa. Kana zvisakaitika izvozvo mutemo unosarura kuti wabemba mani tanyara. Enough is enough. Ndatenda.
Makadi mure Studio 7 namukoma wande namukoma Jonga kandimire nezvangu ndoda kungotaurawo panyaya yevanhu vari kudai kurwa nematambudziko emafasha memvura tichiti vangataurawo zvavo kuti vanoda kutanga vataridwa pokugara kana zveminda kana chimwe chinhu asi chamufanira kutanga kuziva ndechekuti upenyu ndo hwakakosha zvimwe zvese zvichatevera kumashure. So kungovapo kwakaita pakutanga pana kutanga paine munda kana imba kana chinhu. So ndachingokumbirawo nokuvakurudzirawo mune Zimbabwe kuti dai tagona kunzwisisawo mashoko anotaurwa negavhumendi yedu kuti vanenge vataura kuti ndopanokwanisa kutibatsirawo napo ipapo tagona kutevedzerwa seizvozvo. Ivo ndichitsigirawo zvakare pfeka mamaski kwatingadai tiri kuisi zvinhu zvakanaka tirege kupfeka mamaski nokuda kwemapurisa. Tipeke mamaski tichizvidzirawo isusu pachezvedu. Ndatenda hangu.
Mangwanana akanaka vashamarari veStudio 7, mangwanana akanaka kuvateereri veStudio 7. Zita nditimoyo game changer ndiri kuJohannesburg. Zvechokwadi chokwadi mutemo wekwedu wakanyangara wakarerekera divi rimwe. Hazvigoni kuti pamutemo chaipo munhu abvume kuti ini ndine mhosva agoramba ari panze. Nyaya yaitwa namangwana yekubvuma kuti ndakaita mhosva ndokumbira regero kukumbira regeri admission of guilt ndokumbira regerero kuti anozati akaita mhosva yatova mhosva iyo inofara kutongwa kuti apinde mukoti kana riri dare richanomuregera kuti hai sezvo wabvuma iwe kuti wakaita mhosva taakukuregerera ngaaregererwa apinda mumatare ndopapato tichikumbira kuti kana nemaleaders eopposition ngavapushe zvinhu zvakadaro nyika yese inofanira kuti mangwana must fall nekuti akaita zvinhu zviri wrong hakuna munhu mukuru pamutemo there is no one above the law mangwana ngaapinde mumatare edzimhosva sezvo vana Hope Chingono vana Job Scala vana Fadzai Mairi vachipinda mumatare edzimhosva hakuna mutemo unogadzirirwa vanhu vezmdc hakuna mutemo unogadzirirwa vanhu vezanupf mutemo wenyika unogadzirirwa vana vezimbabwe saka kana mwana wezimbabwe aita chinhu chiri kunze kwemutemo ngaasunungurwe nematare noti kungonzia tosununguka haisi nyaya diki yekutaura kuti doctor madoctors ari kuuraya vanhu kwoitora kuita nyaya iri diki haisi nyaya diki inyaya yakakurisa kudarika kunzi mupurisa auraya mwana haisi nyaya iyo panyaya yekunzi madoctors doctors munhu akatreni honzi auraya munhu aita madara kuuraya munhu haisi nyaya diki yakadero guys mangwana ngatisangane nemutemo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muimbi manja katuli uyo anozivikanwa nerekuti malax akabura kamwe kambo kanonzi mask up butiro remino kambo aka kakananga nekukurudzira vanhu kuti vazvichengetedze munguva ino yekurwisa denda recovid-19 malax anoti anofunga kuti kambo aka kachabatsira zvikuru mukudzivirira kupararira kwedenda iri mutori wedu wenhau westudio 7 Blessing Zulu abata malax kuti tinzwe zvizere
dzenguva dzose mukoma ruzhinji runoda yambiro kuburikidza nenziyo vamwe ndevokuti vanzwisise kuti kune chirwere chiripo chinonzi covid-19 icho chirwere chikuparadza ruzhinji munyika dzose uye chirwere chamisa even mabasa ese munyika dzose panguva ino checovid-19 saka ingori yambiro yandakafunga nezvazvo ndikati ndikandipinde mustudio ndigadzire chimbo ichi tichingopanana yambiro nekungotsiudzana kuti tichengetedze upenyu tifambe takapfeka mabutiro emhino iwo atinoti mamaska aya
kari kutambirwawo seiko kambo kenyaka
hakuno akasati kanyatsopinda muvanhu kunyanya even pane penyura akasati kanyatsopiwa mukana asi zviri kuita zvichiita mbijana mbijana
zvinhu zvinenge zvaomerawo vaimbi zvakanyanya mukoma malax nekuti kuti vawane mari hunge vanhu vachiuya kumadandaro avo kana kuti kumashows muri kukwanisa kurarama sei nemamiriro aita zvinhu aya ekuti vanhu vari kunzi garai mumba
pane zvinhu zvakaomera muimbi baba hatidi kunyeba asi ikurudziro yangu futi kuti kuvaimbi tipaya patinobata mari paya ngatitsvage zvimwe zvinhu zvekuita ngatiinvestei mune mamwe mabhizinesi kuti tisangoramba takamirira magitara aya asi pari zvinhu muimba akaomerwa baba hatiri kunyeba akaomerwa chaizvo
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi matanhatu 1160 Ongororo yakaitwa ne Transparency International inoti Zimbabwe ende imwe yenyika dzino uori hwakanyanya pasi pose. Nezuro china mando ye COVID-19 inowanikwa ku South Africa yakawanikwawo munyarimwe dunhu muAmerica. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichiti moswera zvakanaka.